Vachitaura mashoko pakuparura bhajeti regore rinouya ra2017 reguta rechinhoi nezuro, Kanzura Ignatius Zvigadza, vanova zvakare sachigaro wekomiti yezvemari kana kuti Finance and Human Resources, vanoti Kanzuru iri kuenderera mberi neurongwa hwekuti vagari vabhadhare mari dzekugadzirisa migwagwa. Vazvigadza vanoti mari yavanopiwa nezinara ishoma zvikuru sezvo vakangopiwa madhora zviuru makumi mana nemanomwe gore rino. Kanzuru iri kutarisira kuwana dhora rimwe chete pamba yega yega, madhora maviri pamakambani nemadhora mashanu pamabazi akazvimirira akaita sezvikoro zvepamusoro kana kuti mauniversities nemaparastatals.
Apa tiri kuti zvimwe chetezvo nenyaya yemarodzi tiite road levy paimba yega yega, paimba yega yega, kuti tigadzire migwagwa yedu, nokuti makaona mamiriro ayakaita akashata. Asi kana tichinge tave nemutero uyoyo, zvinhu zvedu zvichaendeka. Tichaita kuti mari iyoyo iende kumarodzi, inogadzira marodzi edu emuchinoi, migwagwa yedu iite zvakanaka. Muripo watichange tichiita, tichange tichiita dhora paimba yega yega, $2 atinoti aya pachirukuma commercial stands nemaindustrial stands, $5 kumainstitutions akaita sezvikoro nemauniversity.
Asi vaPeter Liwanda, sachigaro weboka rinomiririra vagari rechinoi Residence Trust, vanoti Kanzuru yatadza kuita bhajeti rinoyamura varombo. Valiwanda vanoti chinorwadza ndechekuti pane dzimwe mari dziri kubhadharwa nevagari dzakafanana nedzekutakura marara nekuisa mwenje, asi hapana zviri kuitwa.
Tanga tisina tarisiro yekuti Kanzuro yedu ichawedzera matarifs kana kuisa imwe levy idzva yakafanana neroad development levy, nokuti tikatarisisa kune mamwe malevy ari kubhadharwa akafanana nelevy yerefuse collection, kune levy street lighting. Asi tikatarisa paground tunoona kuti sevagari, nyangwe hazvo Kanzuri iri kutora mari iyoyo, havasi kukwanisa kunge vachipa maservices iyayo anotikutsa. Hakuna mastreet lights matsva ari kuiswa.
Izvi zvinotsigirwa navaAndrew Machingauta, muzvina bhizinisi anotengesa motokari dzinotakura vanhu, vanoti mari dzavanenge vabhadhara dzakawanda sezvo vari kubhadhara mari dzekugadzira migwagwa pari zvino, asi hapana migwagwa iri kugadzirwa.
Nyama road levy haiite, because isusu tagara tobhadhara mutero semamotarists. Mutero unogadzira mahighway, tozobhadhara $35 pamwedzi, inobhadhara inosevisa maroads. Saka isusu semamotarists hazviite, toita kutobirwa kana zvadaro. Saka we don't accept that.
Kanzura Zvigadza vakazivisawo kuti Kanzuru ichaderedza zvikwereti zvine vagari nechidimbu makumi matatu neshanu kubva muzana senzira yekurerutsira mutoro kuvagari.
Tochienda zvakare kuti tiri kuziva kuti vanhu vedu vaka maresidensi edu akaomerwa. Zvatichaita isusu, tiri kuti isusu kubva 1 October kusvika 31 December, $100 yega yega yamune chikwereti nayo, muchange muchibvisirwa $35 nekanzuru. Nokuti Kanzuru kusvika pari zvino, vanhu vane zvikwereti zvekanzuru zvisingasanganisire zvemastendi zvinosvika 17.1 million. Saka tinoda kuti magari vedu varerukirwe, vawanewo kunyevenuswa mwoyo yavo, tovabvisira zvikwereti ne35% kuti zvinhu zviendeke.
Valiwanda vanogamuchira urongwa hwekuderedzwa kwezvikwereti, asi vanoti haisi iyo nzira yekupedza dambudziko rekutadza kubhadhara mari. Vanoti dambudziko rekutadza kubhadhara mari dzemvura nekutakura marara idambudziko rakatarisana nezvemamiriro yeupfumi munyika.
Nyaya yekukanselewa kwezvikwereti zvinogona kunge zvine kapolitical connotation, asi inini ndichizvitarisa ndinoona kunge Kanzuru inogona kunge yazviona kuti vanhu vakaremerwa, asi iyoyo haisi iriyo nzira inoita kuti vanhu vange vachikwanisa kuclear zvikwereti zvavo. I think ndinofungidzira kuti nyaya yekuti vagari vari kutadza kubhadhara mari dzavo, it's more of a microeconomic issue. Vanhu vari kurarama from hand to mouth. Kuti pazowanikwa imwe mari yekuti unozombobvisa $10, $30 uchinoisa kukanzuru usina kugadzisa nyaya dzakafanana nemarenti, chikafu, pamba, zvinogona kunge zvichinetsa.
mumwe vanotengesa mumigwagwa vari Joyce Shambare vanofarira kudzikiswa kwemari dzekutengesa mumigwagwa kubva padora rimwe chete pazuva kusvika pa 50 cents.
Ini ndinotona hangu kuti kanzuri yakati badharisiwo ma 50 cents pazuva zvimwe zvinhu zvitori nani panoti vasorwa chirimhanyisa zvavari kuita izvi like ipapa panomugona vatombouya vachiti vari kutotitorera zvinhu.
Kanzuri yechinhoi inotarisira kuwana mari inosvika mamiriyoni makumi maviri nerimwe uye inoti inoda kushandisa mamiriyoni makumi maviri nechidimbu. Mari yakawanda inonzi ichashandiswa mukukurudzira kugara kwakanaka kwevagari munyaya dzemvura, kutakurwa kwemarara, kuvaka makiriniki nekutenga mishonga. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Chigoriwa.